pari zvino vanhu vose vari mubishi rekuenda kumapolling station kuti vavhote zvikurusa nekuti nhengo mbiri dziri kuvhoterwa idzi dziri kuita kuti vanohwina vacho vanobva vaona uwandu mudare rematongerwo zvenyika resenate. Saka maziso ese ari kunharaunda yedu yeGeorgia uye tiri kuona kuti vanhu vose kunyange muno mukati muGeorgia vari kuenda vose mumapolling station mazuva manomwe apfuura vanenge vachingoenda mumapolling station vachinovhota paearly voting.
Tinoona kuti vaTrump navaJoe Biden vari kutarisirwa kunge vachibatsira nhengo dzavo kutsvaga rutsigiro. Panguva iyo vaTrump vari kubudawo vachinzi vari kukurudzira kuti utungamiri hwebato reRepublican muGeorgia huone kuti hwawana mavhoti anoita kuti bato rikunde. Zvii zvingatarisirwa pavaviri avo?
Chiri kunetsa ndechekuti matauriro ari kuita mutungamiriri Trump ndeyekuti vari kutsvukirira utungamiriri hweRepublican Party muGeorgia. Zvino tarisiro ndeyekuti vakasataura matauriro ari kuita zvinhu zvinogona kuchinja. Asi vakaendera mberi nenyaya yekutaura kwavari kuita vachiti vakabirwa uye utungamiriri hwemuno hausi kutsigira ivo mukupokana kwavari kuita nekuisa nyaya iri kumatare edzimhosva zvichaita kuti vazhinji vebato ravo vasange vachienda kumavhoti. Saka vanhu vese maziso akamirira kuti vachataura sei pavachauya muGeorgia.
Bato reDemocratic Party takaona musarudzo yakaitwa yakapfuura yemusi wa3 rakawana uwandu hwevanhu vakarivhotera kuburikidza nemail-in voting pamwe chete neearly voting. Zvinhu zvamungatarisirwo here zvakare kuti zvingasimudza bato iri rwendo runo?
Pane makwikwi nekuti kumagariro nharaunda yeGeorgia yainge ichiri ichivhotera vanhu veRepublican Party. Vanhu vakarejista zvakawanda ndevedemocratic party. Tichitarisa nenhauro yakaita vanhu vakaita maearly voting, vanhu vakavhota almost 3 million. Zvichireva kuti vanhu vanharaunda vakaita semaguta ndo makazara vanhu vanosapota madhemocratic vakawedzera ne11%.
Koiro bato reRepublican Party pane zvingashanduka heriwo rwendo runo? Tichiona kuti vakatadza kuti vange vachisvika paidiwa kuti munhu angonzi ahwina.
Chiri kunetsa pabato reRepublican Party makakatano aripo nemutungamiriri wavo vaDonald Trump vachange vakukuruza maelections apfuura. Saka vari kuti izvo mavengerwo akaitwa vhoti yakapfuura haina kuvagutsa, panga paine nekubirirwa. Vaedza zvikuru kuenda kumatare edzimhosva vachiruza nyaya dzavo dzose. Asi vari kutsvaga kuti vatungamiriri veRepublican Party muno muGeorgia vataure kuti mavhoti akaita zvekubirirwa. Asi vatungamiriri vari kuti kwete, zvakanyatsoenda nemazvo. Saka izvozvo zvikureva kuti ivo vave vachitukana nevatungamiriri veRepublican Party, zvinova zvinodzikisira avo vateereri vavo munharaunda ino. Nekuti vamwe vari kuti president wedu akabirwa, saka zvichange zvichanetsa pakuvhota ipapa.
Imiwo vamungatarisira kuti vangamhanya nechimuti mujaho uyu, ibato ripi?
Pane mangange nekuti magariro nemagariro Georgia yainge iri yemaRepublicans. Saka vaTrump vakauya vakakurudzira vanhu vose kuti vavhote, maRepublicans anokwanisa kuhwina. Asi zvichienderana nekuti vanenge vataura sei, vakataura zvekuita kuti parambe paine kukakatana mukati mebato irori, madhemokrasi anokwanisa kuhwina zvakare.